Mamwe mapato gumi nemana anopikisa akanyorerana chibvumirano chekuumba mubatanidzwa sarudzo dzegore rinouya dzisati dzaitwa. Chibvumirano ichi chakanyoreranwa kuSouth Africa svondo rapera uye gungano iri pari zvino rinonzi Mass Opposition Movement kana kuti MOM. Mapato aya anosanganisira rePDP, Renewal Democrats of Zimbabwe, ZAPU, ADP nemamwe. Asi mubatanidzwa uyu hamuna mamwe mapato makuru anopikisa akaita seMDCT inotungamirwa navamoge mutsvangirai, MDC inotungamirwa namuzvinafundo Washman Ncube uye National People's Party inotungamirwa naamai Joyce Mujuru netransform Zimbabwe inotungamirwa navajacob Ngarivhume. Vatsvangirai nevamwe vavo vakanyorerana zvibvumirano zvekudawo kuumba mumwe mubatanidzwa kana kuti mamemorandum of understanding. Nyaya yekutadza kuita mushandira pamwe iyi iri kushorwa nevakawanda munyika kusanganisirawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vapromise Sunday avo vanoti nyaya yekuda zvigaro yauraya nyika.
Vari kutadza kutora momentum neenergy ine masitizens kuti vabatane. Vari kutora energy yekutanga kuita manzvake manzvake mumwe nemumwe achitarisa kuti yangu vangu here kutya.
Vanhu vari kuudzwawo mwoyo nenyaya yekuti kune vari kuedza kubatana ava pane kukandirana makobvu nematete zvinopa kuti mibatanidzwa yacho ibve yaita zinyekenyeke. Semuenzaniso veMDC neveNPP vatotanga kunetsana nenyaya yeutungamiri. Asi mutauriri weMDCT vamogeni tsvangirai vanoti vakazvipira kuti mubatanidzwa uyu ubudirire.
Zvatakaseenzana mugabe for 5 years tingatadza kuseenzana abiti nemhaka ii anitaka kuseenzana mugabe in spite of the violence against our people. Chatiri kuda apa hakusi kutarisa personal interest, tiri kutarisa nyaya yekuti zvinobetsera vana vezimbabwe kuti vayambuke mucrisis yavainayo ndizvi.
Mashoko aya anotsinirwawo nemuteedzeri waamai Joyce Mujuru vaSamuels Pepankomo ava vanoti pakaitwa mubatanidzwa amai Mujuru ndivo vanofanira kutungamira asi vachiti havo nhaurirano dziri kuenderera mberi.
Isisu takazvimisira kuti tipinde muhurukuro izvozvi kana tichizvipinda with an open mind. So handisati ndaona vamwe vanonzi havasiri kufara. Zvasiri kuri kuvafadza chete ndezvokuti vamwe vatange kuti nhingi ndiye anofanira kuti ave presidential candidate chete ndizvozvo, but otherwise kwedu handioni munhu asiri kufara.
Mutauriri webato reRDZ vapishai muchauraya vanotenda kuti tinogonawo kunetsa kuti ndiani anotungamira, asi vati vakazvipira kutsvaga kana munhu wekunze asina bato raanomirira kuti atungamire mapato aya musarudzo dzegore rinouya.
Tiri kufungidzira kuti we can either have munhu ari mucode cannot rule that one out, or we can have someone outside of code.
Ko, pane mutsauko here pakati peMOM iyi nezviri kuedza kuitwa navatsvangirai? Vamuchauraya vanopindura.
Isusu secode hatina dambudziko nokushande pamwe chete nevanhu nevanhu vese vari kusaini kana maNOU. Takati tinofanira kupe vanhu platform yekuti vanhu vese tiite come together, but chetisi kuwirirana nevamwe vanhu inyaya yekuti vanhu vari kuise nyaya dzezvigaro pamberi.
Asi mutauriri weMDCT vaObed Gutu vane muonero wakasiyana.
Isu takangozviverengawo mapepa nawo nokuzvionawo pasocial media panana Facebook nepamwe pakadaro panana WhatsApp. Isu hatipokani nazvo nokuti isu trajectory yedu ndeyekuti our political adversary is ZANU-PF.
Vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanotiwo chimwe chiri kunetsa pakuedza kuumba mubatanidzwa wevanopikisa inyaya yekuti hapachina nguva yakakwana yekuita nhaurirano sezvo ndima iripo yakakurisa.
Nguva hapana, so I pray kuti maleaders nemapolitical parties, I hope kuti Mwari anotibatsira. So muchitarisa period iyoyi munongonotasarwa ne12 months. So 12 months is a very short period in politics.
Mashoko avabiti aya anotsinirwawo nenyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachitungamira media center vaNS Mudzengi.
Nguva haisi kuvafambira zvakanaka. Tichinyanyotarisa kuti haisi nyaya chete yekuti vabatane inofanira kuitwa, asi vanofanira kuti vachisundavo kuti kuitwa kwesarudzo kuve kunoitwa pachena.
Asi sachigaro webato reZANU-PF kuBritain vaNick Mangwana vanoti mapato anopikisa ari kutambisa nguva uye hakwanisi kukunda bato reZANU-PF musarudzo.
Idambe tambe ravana,
ende takatarisana ne 2018 isusu tiri mubishi rokugadzirira sarudzo iyo ivo vari mubishi rokuedza kutukana nokuungana nekuvhorongana vhorongana ipapa isu hedu tongookera tichiti aiwa chimboitai ndokwenyu.
Sangano ravana chipangamazano reInstitute for Security Studies rekuSouth Africa rinoti kuti mapato anopikisa muAfrica akunde musarudzo anofanira kuti aumbe mubatanidzwa. Izvi ndizvo zvinonzi nesangano iri zvakaitika kuNigeria, Kenya neGambia. Chipangamazano musangano iri vaSimon Allison vanoti muZimbabwe nyaya yekusava nekuvimbikana kwevanopikisa ndiyo yapa kuti kumba mubatanidzwa kunetse. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.